A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, March the 23rd, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, on Live Talk, we are discussing about the commemoration for Women's Month, and we'll be speaking to some women holding decision-making positions and their coping mechanisms in today's challenging world. We'll also be looking at some of the challenges facing women in rural areas. Nasi tirikutarisa zviri kuitwa nemadzimai mwedzi uno wakurume uyo unoremekedza madzimai pasi rose. Nasi tine hurukuro nemadzimai ari kubata mabasa epamusoro tichinzwa kuti vari kuzvigona sei. Tichatarisa zvakare mabasa ari kuitwa nemadzimai ekumaruwa. We start off our rural focus with an event held in Murewa today to commemorate Women's Month, where some rural women say they are now embarking on self-help projects which are changing their lives and have helped in curbing domestic violence cases. Amai Erika Muzambi, vanoruka ma handbag nema sandals, vanoti kuwana cheuviri kurukuva batsira. Mutori wedwe na Uru Tendo Mawere, ataura na Amai Muzambi, neje mabasa avarukuita.
I'm a single mother, Dinevana 3. In Indonesia, I was able to come out bags, Nema sandals, and United of Ward 8. This is 3 and I also carry my bags, I do not my sandals. Because I take my project here, it's not in the South Africa. A bus. I don't know if it's in the same way to meet a married. Saka kuti sezvi asatiranya kugrowa zvaro inyaya kuti hapana pachidawo capital yakati oh kuti tive nemore products but so far
saka zvakubatsira ichi kuita mabasa emaoko awo
isu zviri kutibatsira to empower ourselves hatizomirira mari dzevarume kuzvimiririra madzimai tichiwasa kuriitiro mhuri dzedu mune zvakanaka
mungati pane zvachinja here muupenyu hwenyu kubva zvamatanga kutengesa mabhegi
Ini pane zvachinja nekuti ndakatozokwanisa kutozonyoromedzi dzakandisina saka muna mei ndakutotanga kutotena kutisha kumadziva teachers college saka ini name volunteer weRosario Memorial Trust vanenge vachindipo support yekuti zvinhu zvangu zvifambe
ndezvipi zvimwe zvamungada
itachida kuti dai takwanisa kuwanawo pekuitira basa redu necapital yekuti tiwandidzewo business tienderere mberi
Amai Erika Muzambi vachitaura naRutendo Mawere weStudio 7. Rutendo also spoke to Gogo Winning Mudzeiwa, who says the biggest challenge is finding a market for her products.
My neighbor, I'm going to go to the house. toiba motora dosena mvura dzokuda mvura dzi masha zvamburi do kapeza todzi tora toisa mvura tosanganisa neto tvakuda vapa zvakusomashoma zvati tichedeshinze nao tosanganisa tichishandisa maoko tosanganisa tozotora
Gogo winning Muzei Wavachitaura Narutendo Mawere with Studio 7. Now we take you to Gogo Mandebele from Cholocho, who says her yield from her field has decreased this season as she is facing challenges from monkeys who are attacking her maize crop.
Uloko ulindile.
Ye lokho engilindile nginika ngkwani sokuzenzani lokho emile kuphela.
Awuxoxele kumele apho ke ngicukela kakhulu. Sivela ngapi lezi ntaba?
Asikwazi ngoba uyazibona sesicwele khona la. Uyezwa abanye bethi zivela zizavelela ngale, omunye ethi zivelela le. So uyazibona la esenze khona.
Zidla umumbu wawo.
Ziyadla umumbu.
Manje sizozavuna nje kuyaba indlala phela onyaka.
Akula nto engiyenza vele kuhlala kunjalo ungavela silime sihlala khona. Ndasikhathi kulima ngovele ngo-October sekugathi ompombe November lapho izidlo labe linekhona uthi uhlale khona lapho mazabe siphanda lenhlanyelo ungathawugathi ompo ziphande mbembuye lenhlanyelo
ungakhula futhi ezibuya sizokudla
ungakhula vele zihlala khona lapho sezidla noma uwomile unje ziyatwala nje bahlala khona lapha ziyatwala ziyenhlahla ngaphandle zibuye zibuke ziyephule ziyephule
ufika sikhathi bani labe emasimini akho amahle ngamakhulu kazi
emasimini laba ngifika vele ngabo-55 kumele kungene
Eh.
Abo 6 mele ngingeni. Ngoba ngisenzele ukusidalela. Ngingakayihle esihlahleni.
So kahle zingaziphezulu kwale esihlahleni.
So zisikhathana sibe kule zabhoda singafika lapha mele bhode iganga lonke lezingayithi zingaphathana ukuze nisebenze. Ngoba nxa seduze ngazekela sondela sasikwanisa ukusikhipha ensimini.
That there was Ezra Sibanda speaking to Gogo Mandebele in Cholocho. Let's now take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube. Now, we are now joined by our guests, who are the African Union Ambassador to the United States, Hilda Suka Mafudze, Evanice Monando of the Female Students Network Trust. Hello, and welcome to the program, ladies.
Hello. Yes.
Hello. Aiwa, tiriwadi. Tutanga nemi ambassador Mafudze. Tunaona kuti nasi tukwende ramberi tishiranga rira zuware madzimai kana watingati mwezi we madzimai. Uye che tukutaura isune madzimai varipa mabasa epa msoro. Tida kunzuo kuti murugu jigona se mombo pindra ipapo.
Uye za kutitigati rise endi kuhapa msoro atungo senzi tiritega. Tinotosenza navo madzimai acho ari pasi ari kugadzisa zvinhu kuti tigove nebhesi rakasimba kuti tikwanise kushanda panzvimbo zvatiinazvo izvi kuti vamwe vagokwira kumusorowo vachitorawo zvinzvimbo zvakadaro nemaorganizations ari ikoko kumusha uku ari kushanda nokubatsira vamwe like this organization yandakavhakachira inonzi Community Participation and Development which is based in Rogari, inotungamirwa namaisuka. Varikutraina ma well-wishers for free to change the lives of the livelihoods of the people in the community. Vanhu vakwanise kuzviitira nekugadzira zvinhu zvakawanda wanda zvinobatsira mudzimba. Ndinoti ini pamwedzi uno wemadzimai ndo zvimwe zvakandifadza zvemadzimai ekurugare. Zvakandifadza chaizvo. Ndakaona kuti kava nebhesi ivo vachiita zvavanofanirwa kuita on the ground. Isisu nesu tinosimba kumusoro kwatiri ende tichisumudzira vamwe vasikana vachiri vechidiki kuti vakwidzewo kumusoro kuita kuti zvinzvimbo zvatakabata izvi vagokwanisa kuzvitora vagokwanisa kumhanya nazvo tigove takawanda pamabasa epamusoro.
Mumbobatenyi makadaro ambassador, toenda kwamuri amai Evanice Munando. Motipao tinoona kuti makabva kuno kuAmerica kuNew York kuCSW. Mungati zvii zvamuri kuona mushure mekunge madzokera pane zvamakadzidza kubva kuNew York?
Ndakadzidza zvakawanda pandakauya kuNew York kuAmerica. Nekuti chinangwa kana kuti program yatanga tafambira yanga ichipemberera zvakare nyaya dzemadzimai. Taingoona kuti paiva nemapoka mapoka akasiyana siyana. Zvakava nemukana chaizvo akakura wekuenda kunoatenda mameetings iwayo akasiyana siyana. Aingokurukura nyaya bedzi yemadzimai, nyaya yegender equality, nyaya yetechnology, nyaya yedigitalization. Saka zvakandiitira zvakanaka nenyaya yekuti basa randinoshanda kuno kuZimbabwe rinokurudzira kodzero dzevanasikana. Ine kazhinji takatarisa nyaya yetechnology nedigitalization. Takaona kuti zvinhu zviri kunyanya kubata ivo vadzidzi vechisikana vari kumakoreji nekuti ndivo vari kunyanya kuzvifambisa. Saka ndakadzidza kuti kune dzimwewo nyika vari kuzvifambisa sei. Ndiatiwo matambudziko avari kusangana nawo. Wekumenda aipfungidzira kuti tichitorwa kuno kuZimbabwe. Ndakatoona kuti aiwa nyaya yatiri kuchemawo neikunoku inyaya iri kusangana nemadzimai akawanda pasi rose. Saka zvakandibatsira kuti ndibve nemuono wakasimba wekuti kana pandakadzoka kuno kuZimbabwe ndichisangana nevadzidzi vechisikanawo ndakanzwa ndine simba rakanyanya rekuti aiwa hatisiri kuchonga, hatisiri kuita misoro yedu pamwe chete, tabatanawo nedzimwe nyika, tabatanawo nedzimwe nzvimbo tichitaura nyaya yemhirizhonga. Kazhinji takatarisa mhirizhonga iri kuitwa online. Hatingoti paya pavanhu vanoenda pasocial media vononyora zvinyadzi vachidzikikirana. Vasikana vaiita inonzi mental health iya yekuti ahuwa kupfunganya kuti izvo zvino ndichazvigadzirisa sei, zvinoita sei. Vamwe votoguma vatora upenyu hwavo kunge mavelasi. Asi takava nemuono wekuti ndichidzoka kuno kuZimbabwe ndakabva ndaita rombo rakanaka nekuti takaiclinic anonzi maorientation yai public awareness nekuatendawo chimwe chikamu chepurogiramu. Saka zvakandibatsira kuti ndikwanise kucheyawo nevasikana ava nemadzimai kutiwediwe dambudziko ratinaro takafanira kusimba panjere dzedu tiwanise kuripedza uyezve tikwanise kupucha kuti mitemo ikwanise kugadzirisa kana kuti kugadzirisa mhirizhonga iyoyo inoitika. Ndakava nenguva yakanaka chaizvo kuAmerica.
Thank you so much, Ade. I'm going back now to you, Mr. Suka Mufudze, the ambassador of the African Union, holding such a post. You're actually standing in for all African countries. How is it as a woman to be holding such a high-powered post? Are you respected, especially by your male counterparts?
I've had an experience before whereby, people were seeing it like it shouldn't happen. And I would mention that in Sudan, I remember when I was an ambassador there, I used to be asked, does your country have male figures who can take up such a position? But yes, this was happening. But by now, things are getting better. As long as us who are in this position manage to nurture the younger people, also for them to be role models, let me say, us being role models, for them to come out and also occupy this position, that will make a big difference, because we won't be found wanting. Because there will be many of us in those positions. We need to do that.
Yeah, totaura nerurimi rwamai kuti munoona sei pabasa ramuri kubata apa? Muri kuwana muchiremekedzwa here semudzimai? Tinoona kuti munomirira Africa yese saAfrican Union ambassador. Muri kutambirwa sei pabasa irori nyanya pamune muri kushanda nevanhurume?
Ini ndikuona kuti kubvira kare kare ndichisangana nazvo semataura andamboita nerumwe rudzuro. Ndichisangana nazvo ndakaedza kuratidza kuti kana ndiri pabasa, ndiri pano pabasa. Tese tiri pabasa, saka ngatitariswei ndichitarisa nyika yangu kwandinobva kuZimbabwe vanotaura vanhu vanotarisa kuti unogona here basa avatarisa kuti uri mwanasikana here kana kuti uri mwanakomana uchi ndinotenda kuti nyika yangu kwandinobva ndikoko kwakandisumudzira kusvika pandiri pano panguva ino ndaratidzira kuvanhu vari kunze ende ndichiedza nepandinokwanisira kuti avo vanenge vari mumapozishoni akadaro vari kusangana nezvazvo I also talk to them and chivapawo mastrategies ekuti mukamira nokuti muri kuita basa renyu muchaona muchikudzwa muchienda mberi zviriko tinosangana nazvo asi tapanguva yekuti kubatana kwatiri kutaura nezvakozvo nebasa rauri kuita matelasiri rekuti tikwanise kunge tichitaura nevanhu vachiziva kuti tiri pamabasa akadai zvatibatira kuti tinowanda vanhu vane ruzivo rwokuti aiwa vari pavari apa hazvina basa kuti munhukadzi kana kuti munhurume nekubatsirana kuti munotaurirawo vamwe kuti aiwa kwedu kuri kutobva munhu wechidzimai achabata basa rakafanana neri iroro saka izvozvo zvinotiita kuti tisimbe patinenge tiri tichibhilda mabes andambotaura pekutanga ekuti madzimai achiita zvaanoita on the ground zvinotisimbisa isu tiri kumusoro
Thank you so much. We are joined now by our other guest, a young lady, Omega Chiedzo, who is also, flying the country's flag high. She has her and a partner will be holding a brunch this Saturday. Tell us a little bit about your brunch. And we are discussing here. We have the African Union ambassador to the United States. And we also have Miss Evanice Monando, who is in Zimbabwe. Tell us a little bit about your program this Saturday.
Yes, thank you so much, Mavelas, for the opportunity. Indinetwa Mzare Omega Taonezi. And this Saturday, we are holding the 5th African Women Power Brunch in Montgomery County, Maryland. So this brunch is a networking opportunity. And it is a sharing opportunity. It is also an educative opportunity. Women are sharing on this year's theme, Year International Women's Day, which is embracing equity. So we are talking about equity in the home, equity in the workplace, equity in all the spaces that women are and are found. Saka, we have this in Silver Spring, Maryland, this Saturday, March the 26th.
Mm-hmm. We also have been discussing about women who hold high-powered positions. What has been your experience as a young woman taking up some of these positions and also running your own company?
Yes, so it is a very challenging situation to be for most young women in positions of authority or at high levels in the corporate world, mostly because it's a men-dominated world, and there are a few mentors, but those mentors that are there are very effective. I have had the benefit of being mentored by some women in high positions, and we have experience, and it has helped me tremendously, but we still need more because the need is huge.
Mm-hmm. Thank you so much. Please stay on the line. I will now switch over to Zimbabwe. As we know, our line sometimes will not do us justice on this show. But coming back to you, Amai Munondo, Mombo Titsananguro, tinonzwa kuti pane musangano mukuru wamuinawo wamuchange muri kupinda kupera kwemwedzuno. Musangano wei uyu?
Mukarano wakiriita mugore unoukuya musi wa 21 mugore urikuya pasiris musangano wakamirira nezvenyaya yemental health fitness kana tichitaura kuti mental health fitness tichitaura pfungwa dzinosangana nepfungwa dzinoshungurudza nezvino zvinokatyamadza so tiri kuti musangano uyu tiva kudaidza madzimai isusu takatoita uchirongwa chekupinda patreining yacho yataikosedzesa vamai mandeya nevakatibatsira kuti tikwanise kuchirongwa ichi takamira sei tinoshanda sezvo nepfungwa madzimai tinozivisa kuti madzimai anosangana nemhirizhonga dzakasiyana siyana nevasikana asi isu tiri kuti hetachema tademba takaneta asi tanga kushanda nepfungwa dzacho dzinosangana nemhirizhonga idzidzi kuti dhora yetu kana zvadaro tinozvigamuchira sei how do we cope up with the children. Think that Iowa, the promoter of the children of Corona Iowa. You don't want to tell you in Zira. You put it in the political president, you don't know within the soul. Women who have been protected because the Kona with you, but the Maita is in the country in general. I don't know what I'm saying. I think I'll name her. Saka ini ya kutika na wakini wa kama na mesei mtuoma hili kutino utaono kwani chaku ita inyeka chaku kati wa inda kane minari kane kutino kende uzi ino kwani chaku batila sei minarimida ambizikula unendu waka sangana nani saka tinezi kwani chino kaka wanda kwa teka dhizi wa kile tima skills kwa chino hizi yetu kini ya kine jila kine ya nenta wa mwuzi yetu kino kwani chaku kuki kukisa mkatile kungwa zili saka mtuono kutu ni papa kaa sangana nani mtuo kutu wani patino kete sirongwa kini cha ino zili Mungu kuchada izama zimari, akawanda wamo wakazija sisa, taka ita isi, ni wamo waruga kuzaneza, kini waruga kuzijisa, nilona kutu nizari mandia, wani ngevari pofut, kibatila meo kate, makutu wakini mkirongo izi, kubana, atika na mekwenda kundiri, kutu wakini wakini, batila o, madina ya kawanda, nima sikana, kawimi na rawanda, kutu kutu nya eme, ita uo, inya ya ita uo, kumu kaya isi, ya kona jinya ya kutu wakini, ya kangua, ya kawa dende ra covid 19 mo pakanga pakunya tore ka ngi ni hapi ni tarin ja budi saka ka ngi saka ka ngi ka mi sete e ma dile ki sa ndo ni ma dile ya kawanda saka ni saka kira mo ka ji ki aiwa ma fungire edi ni ma ni ga tsai ta kana tsile ta winga ne ji wada ki wa yo ano ba kira ja kare ki ti ni edi ti ge ngi ra mangwana ni na kamira si ni ze kana ndire mu dara onda ni ne mu na rafa na dabu ji ge ti ni ga ti i program ya kanya ya ku ji ga rika counseling ya kada ra ti ji ji Ini kan tu nih proses ini mahu yang tu di baca baca aku cakap ni mungkin empat, bazar lah. Mungkin empat tu, dua tu kita orang naik tu. Kalau tinggal kena ni trauma, ini. Aku tu ni aku tu cakap tu nak cakap ini ni jadi 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 ni cari benda tu nak ni orang nak tu. Mana cakap aku tu nak cakap orang ni tu. Ia jadi cari benda ni tu. Kalau tu kita ayo, ada dua yang tu dikam. Aku ni, ada panggua yang orang mira. Ini tinggal jago kerana dekat. Kau ini menjadi anu jadi saya semua. Indonesia itu kontak dengan diri kita. Kontak berapa? Menyerang dia ke Kanada. Ia sudah konjuri diri cuma.
Thank you so much. I'm coming back now to the AU ambassador to the United States, Suka Mafuza. If coming back to you, you heard there Ms. Munondo from Zimbabwe is talking about some of the training that they are having. You being a woman with such a high-powered position, how do you cope? Do you have any coping mechanisms that you use which some of the young girls out there can use?
Yes, as it is said, that education is the way, and kana muna kaenda kuchikoro, achiterera, uchitaura nae, uchimuza. Nchingenda wana opportunity yoyo, yeku mentor wavamu vaskana vichidiki ivavo, tunotaura, kutakanda tashika pe kutimono, anuenda kuchikoro, anu zidiswa, nekuterera tunotaura kwa nevakuru kuti, ma strategies, nga akadai kana mrupa basa. Ukasanganisha akadai, this is what you do. Yes, ndinao ma strategies. Kuti vasana vechidiki vakwanise kutakopa, especially for those whom I've mentored. Yes, I've given them this kind of strategies.
Mm-hmm. So you are actually a mentor, and you have been mentoring some young girls?
Yes, I have. I have been mentoring some young girls, and also to tell them they can stand on their own. And run businesses and businesses that can be successful. And sometimes it's the way you put yourself across.
Mm-hmm.
If you are a responsible person, you also people will respect you in that regard. And the poor can initially go to our work to run one of a new one. Whoever did this, what could be she? She no fang what could she eat? We are seeing Napo, Nisha Munons, what is our work to see? If time immemorial. Tangati singa shike pachinano. Chaka shikuwa ni vandu ya churume. Asi, iya shinotaa kushika pachinano hapa. Gati tushei wote shike pachinano hapa. Kutitigo respectwa. Tigo watu no kutwa. Kunze aiwa nda amai vari hapa.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tombo tarisa iwo mwezuno. Pane jume jirongwa iresha mwe nasu. Say African Union.
Yes, say African Union. Taka manager ku... Uta come together ni madzimai ema diplomats.
Mm-hmm.
The wives of the diplomats here in Washington, D.C. Tikatanga program, yokubatisana, I think mno ati marounds kumusha kuku Zimbabwe. Tikatanga kuwa dibisanya ema rounds.
Mm-hmm.
Inda po wakawanda chanjo, the whole of Africa, which is about 54, maambasada zarimu no mne madzimai yao, kuti tikakwanisa kuita nyaya idzodzo dzemarounds tichakwanisa kuti mumwe nemumwe anokwanisa kunomhanya neprogiramu yake project yake yaanenge achida kuti aise panzvimbo vakafara nechirongwa ichi ndakataura navo tikapinda madetails on how to do it vanhu vakafara takabva tatotsangisa nevakawanda kumhanya-mhanya neprogiramu iyoyo certain number of women vanopiwa chibatiso vanobatiswa mari yakati all kuti vakwanise kusumudza mabhizinesi avo.
Thank you so much. Please stay on the line. I understand we have a caller on the line. Hello, caller. Makadi.
Nofara.
Aiwa, tinofara. Tukutaura nemi muri kupi caller?
Nofara nemi South Africa pa Polokwane.
Taurai tinzwe caller pa Polokwane pakadi apo.
Ah, pa Polokwane pachi right shop.
Eh, taurai tinzwe.
Polokwane pachi right, but tinokurudzirawo kuti pamastopu ese ari kunze kava vange vachizva kuti nenyika yedu inoda kugadziriswa. Saka tinongokurudzirawo chandori anekuda kuvakurudzira ndechekuti vasarelaxa chero vakagara magariro akanaka kwavari ngavakurudzire hama dzavo dzinorosekuvhota navo vagadzirisewo kunge vachikwanisa kunge vachinovhotawo tizame kuti tigadzirise Zimbabwe tisaramba tichingovanhu
vekuti
semuno musouth africa most of the people vakatongoona motikari yemapurisa chete vanenge vava kutomhanya.
Aiwa, pakanaka mukoma, muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko. Thank you so much. Regai tiende kuna Omega. Muzvare Omega, pindai pachirongwa. Muri kunzwa zvanga zviri kutaurwa naambassador. Munoti chii? Munoona sei zvavari kutaura izvi?
Zviri kutaurwa naambassador ndizvo chaizvo, ende especially nyaya yemamentoring yavanga vachitaura. Vanhu vazhinji varipo vanotoda kumentora nevanhu vakaita saambassador nekuti vane experience ende vane ruzivo rwacho. And then also nenyaya yavataura yeraundi kana kuti susu tine magrupu evakadzi atinoita maraundi iwayo. Saka zvinofadza kuti tinzwe kuti zviri kutoitwawo mumacircles emadiplomati. So that is a good thing. Chinhu chinopa vanhu opportunity kuti vawane capital kana vaine project yavaroda kutanga kana vaine zvavaroda kuita zvinobatsira zvekuti. And munongoziva kuti isi vechikadzi kana tikawana mari zvinobatsira mhuri, zvinosumudza mhuri. Saka that's a very good thing zviri kuitwa naambassador.
Thank you so much. Let me go back to Zimbabwe as we wind down. Miss Eva Nice Munondo, if you can give us your last word. Motipa mazwi enyu
kupedzisira. Mashoko angu ekudzidzisa ndida kutenda kuti ndandiri pachipo akanaka nemadzimai nehumhare kuita basa rinoshamisa. Chichuwe changu chemwedzi madzimai akatipererawo nenyika dzese dzatiperera mukunge ngatibatirane pamwe chete. Nyaya yatiri kurwira pano madzimai inyaya inosimudzira nyika. Madzimai ane simba kwazvo, madzimai vanhuwo, vataura ambasada yedu, madzimai vakafuka mukana vanokwanisa kuita zvinhu nemazvo. Saka vanofanira kuzanhuno.
Thank you. If we can hear the last word from the ambassador.
Yes, marvelous. I would want to actually say to the women, I'm very impressed. Ndiri kufara nezvamuri kuita on the ground. Ngative takashingirira takasimba kuti tiriita zvinhu zvedu. Asi ngatisumudziranei tikwanise kuranawo mabhizinesi akati kurei. Hamuoni anganzi mabhizinesi ndinewo $10 yangu haikwani kuti ndigorana bhizinesi vakakura. Asi tikagara pamwe chete tikaita madzimai anokwana 10-20
kana mari dzitichiti kana iwe waibata mari
wakuti thank you there ambassador. Unfortunately time is not on our side and that Omega, I'm sorry we can't hear from you because unfortunately time is not on our side, and that brings us to the end of our show. We'd like to thank our guests and of course you, the viewers and listeners. Be sure to tune in again. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying good night, Zimbabwe.